Money talks nge tutor, zvinova kaunge builder. I'm always on a grind. Ndiri kutsvaga mula, kana uri mbinga, buritsa bag, ipa kuvanhu tone. Tisire phone number, sikura mangwana tifone. Ndiri kungwava, chero manheru mfunge. Vabva kuda beef, tenga mombe kumusha wangu tunge. Uya wakaguta, nekuti pana paulume. Brain dzangu, kutora mari ndipfume. I do my dance. Chimzano tambo nge taso. I was the king, ungure munu, ane coach re kaso. I look at myself, ndashipa sanjo wangu. Anti life yangu, saka ndoita zvangu.
Tondito sera kwa ndapfu, kungwavha ngwavha, kungwavha ngwavha che. Ndati ndibate nepapu, chimwe zvichibva nepapu. Kungwavha ngwavha, ngwavha ngwavha che. Tomboti dzimwe ndakafu, tondito sera kwa ndapfu, kungwavha ngwavha. Kungwavha ngwavha che, ndati ndibate nepapu, chimwe zvichibva nepapu. Kungwavha ngwavha, ngwavha ngwavha che.
Vakuchema vayakala zama ngani ngani sakula sitsiko mnandi konda ngozi vayakala sekuyakalwa sekuyajabula ndaluza wo faith nyama dzanita moyo wanita ndoda kutenze shuwa totambura mwari muriko ingawani vanotsanya mama ingawani vanonamata gogo zvino wapiwa musoro zunamini wacho ndini tupa wacho kani ndini kani nyenzeni kani ngwambeni zvino todini pane kapeni wedding zvichetso we pray Abana jegumbo jemera, abana jegumbo zuwira Wakuda kuneta, wakunete Wakutu chema, ukujemera
Tombo tizi mwenda kaf, tondito sera kwa ndap Kungwavha ngwavha, kungwavha ngwavha che Dati ndibate nepap, chingwe zvichibva nepap Kungwavha ngwavha, ngwavha ngwavha che Tombo tizi mwenda kaf, tondito sera kwa ndap Kungwavha ngwavha Kungwavha ngwavha che Dati ndibate nepap, chingwe zvichibva nepap Kungwavha ngwavha, ngwavha ngwavha che